Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo nyamavhuvhu 30, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwokwira mushure mekunge mumwe munhu afa kuBulawayo neZuro, apo kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara kuri kuenderera mberi. Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ yoronga kupa mamwe makambani marizinesi ekutepfenyura paterevhizheni, asi danho iri richishorwa nevamwe. Sachigaro wemadzimai MDC Women's Assembly kuBulawayo oramba kuti ane chekuita nekupambwa kwavatawanda mucheiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwasvika pazana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 196, zvichitevera kufa kwemumwe munhu kuBulawayo. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika zviuru zviitanhatu nemazana mana nevatanhatu kana kuti 6,406. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevasere nechirwere ichi munyika neZuro, asi vasina nhoroondo yekumboshanyirawo dzimwe nyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zviuru zvishanu zvine makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 5,056, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevatatu kumaNikaland neZuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano nehama dzevafi dzinoti vamwe vanhu vari kufa vangadai vasiri kufa dai vashandi vemuzvipatara zvehurumende, kusanganisira vakoti navanachiremba, vasiri kuramwa mabasa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vari kukurudzira vashandi ava kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichizeyiwa, asi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Sikosana vatendawo kuStudio 7 kuti hapana chati chafamba paurongwa hwekuti vashandi mubazi rezveutano vadzokere kumabasa. Tabatawo mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Pari zvinezvi hapana chati chachinja. Vana mukoti vachiri vachakaramwa mabasa, hurumende ichiri yakanyarara, haisati yauya neofa, haisati yataura kuti iri kuita sei kuedza kugadzirisa environment muzvipatara kuti ive safe kunana mukoti kuti vakwanise kunga vachiita basa ravo. Haisati yataura kuti hurumende iri kugadzirisa sei nyaya yemuhoro waana mukoti, unova iho nyaya mbiri idzodzo dzakaita kuti vana mukoti vange vakaramwa mabasa.
Asika vachiwenga vari kuti dzokerai kumabasa, nhuna dzenyu dzichiongororwa nehurumende.
Tiri kuvanzwa and tiri kuvatovanzwa zvavari kutaura, tiri kuzvinzwisisa, asi kumabasa hakudzokeki kana pasina mari, kumabasa hakudzokeki kana environment iri kuzvipatara isina kugadziriswa. Pari zvinezvi kutaura kwatiri kuita kuzvipatara hakutorina zvokushandisa, kuzvipatara hakutorina zvokudzivirira vana mukoti kubva kudenda reCOVID.
Ko iyo nyaya yezvekuzvidzivirira kuchirwere ichi kana kuti maPPE yakamira sei chaizvo?
Kutaura chokwadi chaicho chaicho chisina kuwedzera kana kupungura. Nyaya yemaPPEs inyaya hombe, inyaya iri kunetsa muzvipatara. Muzvipatara hamuna maPPEs. Kuzvipatara hakuna even magloves, zvimwe zvipatara zviri kunetseka, zviri kutambura. Vana mukoti vana chiremba vari kutenderera vachitsvaga. Hakuna maface mask, hakuna magown, hakuna maPPEs atingataura nezvavo ekudzivirira vashandi vehurumende vezveutano kubva kudenda reCOVID-19.
Saka semaonero enyu pangagadziriswa sei apa?
Pasina kuti pane kakuda kurwisana kana kurwisa ani, zvako. Nyaya iyi inotoda kuti hurumende iise musoro pamwe chete nyaya iyi igadziriswe vana mukoti vave vanokwanisa kunga vachidzivirirwa kubva kuCOVID-19. Tingataura zvimwe zvose asi nyaya yeupenyu hwevanhu, nyaya yeupenyu hwavana mukoti inyaya yakakosha, inyaya inofanira kuremekedzwa, inyaya inofanira kuprioritizwa, kupiwa mukana wokutanga kuti igadziriswe kuitira kuti environment yemuzvipatara inge yakanaka, environment yemuzvipatara inge iri conducive kuti vanoda kubatsira, vanofanira kunga vachibatsira, vakwanise kubatsira vakasununguka, vakafara, vachienda kubasa, vachidzoka kudzimba dzavo vachiziva kuti tanga takachengetedzeka.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vafa vasvika zviuru zviviri nemakumi mapfumbamwe nemazana mana nemakumi matatu kana kuti 29,430. Vapora vave kuda kusvika zviuru mazana mapfumbamwe zvine makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 969,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nemaviri kana kuti 182,000. Vafa pasi rose vanodarikawo zviuru mazana masere zvine makumi mana nematatu kana kuti 843,000. Vapora vadarika mamiriyoni gumi nematanhatu nezviuru mazana mana kana kuti 16.4 million. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ yaburitsa mashoko ichiti pane makambani ane chitsama arikutarisirwa kuti pakati pavo pazopiwa marezinesi matanhatu ekuti vatepfenyure paterevhizheni. Makambani aya anosanganisira AB Communications, Acacia Media Group, BlackBerry Zimbabwe, Channel zeZimbabwe, Heart and Soul, Zimpapers Newspapers 1980 Limited nemamwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati marezinesi aya achapiwa muna mbudzi. Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevatori venhau nezvekuburitswa kwemashoko Remisa Zimbabwe vatava nemoyo vanoti kupiwa kwemarezinesi munyika hakuna kujeka.
Semisa Zimbabwe tinodzokorora nauro yatinogara chitaura nezvayo kuti kupiwa kwemarezinesi ngakuonekwe muchikamu chikuru chemitemo inoshandiswa mukupiwa kwemarezinesi aya. Hongu hatingarambi kuti vanhu vapiwe marezinesi nekundogwara ratinoshuvira zvikurusa. Kasi chatinokomekedzera ndechekuti marezinesi aya ngaapiwe zvisinei nekuti vakakumbira kupiwa marezinesi vanobva kumba kwani kana kuti vanoita chinamato chipi kana kuti vanotsigira nhaurwa dzipi, ngavapiwe zvakaenzana.
Ko sei muri kugunun'una zvakadai?
Chatinowanzokutarisa tichigunun'una nacho ndechekuti kazhinji kana zvakudai unoziva kuti maziso mamwe nemazwi mamwe anowanzokupiwa mukana wokuramba achiwana mikana yekushandisa kuburikidza kwemadzangara dzimu nezvivhitivhiti. Mukatarisa sezvakaitwa patiri yezvino, madzangara dzimu nezvivhitivhiti zvinoratidza kuti vana vanobva mumba imwe chete yebato riri kutonga.
Saka munokurudzira kuti paitwe sei?
Zvatinokurudzira ndezvekuti ngapawanzwe mikana. Vanhu ngavapiwe mukana vange vachikwanisa kuti vatepfenyure zvakasununguka. Nhaurwa dzowanda, maonero owanda nekusiyana. Zvoita kuti nyika yedu ikurudzirike, ibudirire nekuti inenge yawana mukana yekushandisa. Zvikurusa kushandisa kwemarezines. Mukatarisa zviri kuitwa pakutarisisa mutemo webroadcasting services act, gurukota rekufambiswa kumashoko riri kuti haridi kuti pave nevanopfuura 20% foreign direct investment munyaya dzekutepfenyura, uyezve havabvumiri kupiwa mari kwevanoda kuita zvemacommunity radio.
Izvi zvinorevei semaonero enyu?
Zvazvinongoreva ndezvekuti vanga varimo ndo vachiri nemukana wekunge vane mari inoshanda mukutepfenyurwa, nekuti kutepfenyura kunodhura. Naizvozvo tinonyanya kushungurudzika kuti zviri kuitika mumwaka wakuti uri kuratidzira kuti hurumende iri kudaramba ichisumudzira mazwi mamwe chete.
Mukuru wemisa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunare muHarare. Munyori mukuru MDC Alliance vaCharlton Wende vanoti bato ravo ratanga ongororo yekuti sachigaro wemadzimai muWomen's Assembly muBulawayo amai Tendai Masocha vane chekuita here kana kuti kwete nekupambwa nekutochwa kwavatawanda muCheiwa vanova muzukuru wemutori wenhau vamuDudusi Matutu. VamuCheiwa vanotiwo vakashamisika kuti sei amai Masocha vasinawo kusungwa ivo vari ivo vaida kuvapa mapepa ekukurudzira kuratidzira musi wa31 Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi tabata amai Masocha kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Aiwa, it's not even anywhere near the truth kuti I'm involved mukupambwa matawanda. Actually neniwo I'm a victim satawanda, chete kungoti inini andina kuzotorwa mazuva akawanda satawanda. Inini ndakatorwa ndaka releasewa ku law and order kuma past 7. Vamwe vaya vavira ndakanda sungwa navo vakasara ini ndikanzi chienda uye mangwana. Liquid did I know kuti pasi pane vanhu vakandimirira vakasvika vakanditora vakandikanda mumota vakabva vaenda neni. Ndakazodropwa kudhuze nekumba kwangu kwakumaseni kuma 4. Saka I'm not involved. Actually I'm also a victim.
Mungatsanangure here kuti munorevei kana muchiti nemiwo makatoshungurudzwa?
Inini ndakanga ndakamira pa pavement ndakuto I was wondering manje kuti my way. Saka ndoenda nei kumba transport, hapana transport. Papa mapurisa ndakazara panze, remember kuti kana pachaitika zvimademo mapurisa anenge ari everywhere. Saka vanga kazara kudhore ku the main door yera iri kupinda ku charge office ku central. Vato mapurisa atori nefuti vakatomira ipapo. Saka ini ndakamira ku side reku entrance reku kumalo kuno kukumalo entrance. Saka ndovanaona mwe mukomana achindi approach from the front. Ndivandaona pamira mumwe pa side pangu to my left. Sa akavashika ndikanzwa pa side pe like pa west pa side pa duze nedumbu. Ndivandabaiwa ndichiona akangoti shh akamira pa side nense kunge munada kukuzivezera something.
Mainge makabaiwa ne apa.
Angofunga kuti ifuti because ndakangonzwa ndakabaiwa akati shh. Then vakavatondibata kuti uchitinesa mumota. It was kakombi kari krimu kane matint. Saka kombi mukatenga isina ma seats yanga kuna ma seats yekunoka kona driver. Saka vakava vandikandira mukati and I just told myself kuti god if it is the way ama sabuza kuti munditore nayo let it be ngone chengetirai vana vangu. I just gave up everything pazvaito kuti kapo ndakatoona kuti look hapasina zvangu pana
mukombi umu mainge mune vanhu vangani?
Mamune vakomana about 5 kana if I'm not mistaken about 5. But vanga vakafika mamaski.
Munga ziva kuti makaendeswa kupi?
Takafamba tiri mutara for about kana ndaka estimation yangu kana eri right for about 25 minutes. Saka vakavushika vapaka somewhere ndova vandiburutsa. Ndova vapinda nemnimu babush. Vakatanga kundirova pasi petsoka but of course muviri wese zvazvo vangondibata rafu zvekundakatopedza mazuva ndichirodzwa kungorwadzwa muviri wese. But pavakandirova stereki pasi petsoka vakandirova patereki zvekuti ndakapedzisira ndakunzwa ndisingachanzvi kurwadza ndisingachaitizva zvekuti chero kunyevenuka chero kudii ndangova still ndangoti ngavatopedzise zvavo.
Vanhu ava vaida kunyatsoziva chii chaizvo?
Vaibvunza kuti murikuda kuoverthrow government kaimimi. Saka vaibvunza zvakawanda vanibvunza kuti ari kupita wanda. ndikati atawanda ndizita ari kupi zvikanzi atorwa nani ndikati andizita atorwa nani zvikanzi aendepi ndikati andizita aendepi zvikanzi mamagara muchitena atawanda ndikati aiwa pane zvatashida kuita amai wendova vandirova zvikanzi maflyers ari kupi ndikati maflyers ari kumba zvikanzi ndiri kuaitei kumba unoda kumadii maflyers ndikati atachida kuti tiite demo ipapo ndovakandirova stereki
asika vamwe vari kuti kose imanga makanyarara nguva isei kana makarohwa zvakadai
moziva kana uriwe wakapinda uriwe wakaona zvaakaona ukaitwa zvaakaitwa it is not easy kungovhura muromo zvakaitika kwandiri zvakandikanganisa mafungiro psychological emotional even up to this day
sachigaro wemadzimai mdc women's assembly mubulawayo amai tendai masocha vari parunare mubulawayo makare Munyori wemabhuku uye ari nyanduri vaDavid Mungoshi vakashaya nezuro. VaMungoshi munin'ina wamushakabvu Charles Mungoshi aiva nemukurumbira zvikuru munyaya dzekunyorawo mabhuku. Mudzimai wavaCharles Mungoshi, amai Jesses Mungoshi, vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti baba munini wavo vakashaya. VaDavid Mungoshi vakaberekerwa kuBulawayo muna 1949. Mabhuku avakanyora anosanganisira The Fading Sun, Stains on the Wall, Broken Dream and Other Stories, uye rimwe rinonzi Live Like an Artist. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutemo mutsva wakadzikwa nehurumende yeChina unoreva kuti kambani yeumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko yeByteDance inofanira kupiwa mvumo nehurumende iyi isati yatengesa kambani kana kuti bazi rayo reTikTok muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakati kambani iyi iri kutyora mitemo yemuAmerica nekutora kwainoita nhoroondo yeupenyu hwevanhu zvavanoti zvinokonzera kusagadzikana munyika. Makambani akawanda emuAmerica ari kuda kutenga TikTok uye anosanganisira Microsoft Corp neOracle Corp. Hurumende yeChina inoti haisi kutenderana nedanho rakatorwa navaTrump. Munhu mumwe chete akaurayiwa nepfuti nezuro kuPortland, Oregon muAmerica mushure mekunge vanhu vairatidzira veBlack Lives Matter varwisana nevatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Mapurisa anoti akangonzwa kurira kwepfuti uye pavakasvika panzvimbo iyi vakaona mumwe munhu ashaya. Varatidziri veBlack Lives Matter vave nemwedzi mitatu vachiratidzira kubva zvaurayiwa mumwe murume mutema George Floyd nemapurisa echichena kuMinneapolis. Chibvumirano chakanyoreranwa pakati pehurumende yeAustralia nekambani yeAstraZeneca chemushonga wekurapa coronavirus uchiri kugadzirwa pachikoro cheOxford University kuBritain chiri kushorwa nevechitendero muAustralia. Vechitendero ava kusanganisira Archbishop weAnglican Church vanoti havasi kufara kuti zvimwe zvinogadziriswa mushonga uyu zviri kubva muvana vanenge vasati vazvarwa. Iko zvino tochimboenda kuna Maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki anoongorora nyaya dzezveutano. Nechirungu tinomuti epidemiologist. Muchirongwa tina muzvare Chido Dzivachikwari. Tiri kuzeya nyaya yezvekutekeshera zvakanyanya zviri kuita chirwere checoronavirus munyika. Bazi rinotarisa nyaya dzeutano rakaburitsa mashoko aya anoratidza kuti pari zvino pane vanhu vanodarika 6400 vabatwa nechirwere cheCOVID-19, 5056 vapora, 196 varasikirwa neupenyu pamusoro pezvechirwere cheCOVID-19. Ngatinzwei maondoro amuzvare Chido Dzivachikwari pamusoro pezvenyaya iyi.
Chido tichitarisa chirwere checoronavirus munyika zvizvarwa zveZimbabwe nemaondoro enyu mungati vakufanira kuita sei kuti vazvoonawo vachizvidzivirira kubva kune chirwere checoronavirus
kana takatarisana necoronavirus mike munhu wega ane chaanokwanisa kuita kuzvidzivirira nekudzivirira hama dzake pakutapurana kwecoronavirus zvinhu zvatanga tichitaura nakudhara zvekuti unofanira kupfeka mask yako unofanira kumaintaina iyo inonzi social distancing unofanira kugeza maoko frequently nemusipo nemvura izvozvo zvinhu zvatinokwanisa kuita tese kudzivirira nokutapurana kwecoronavirus zviri mumaoko edu ende zvinhu zvinobatsira
zvinhu zviri kuitwa nevanhu here munyika izvi
pare zvino ndinofunga kuti vanhu vazhinji vari kutambura nazvo kungave kuri kusanzwisisa kungade kuri kufunga kuti coronavirus hachisi chinhu chiri kuitika kwatiri kana tichifamba mugwagwa umu tinoona vanhu vazhinji vanenge vakapfeka mask iri muhuro but chatinoziva ndechekuti kana mask iri muhuro hapana chainenge ichikudzivirira vanhu vazhinji vari kuwanikwa vakambundikidzana vari mumakiu vakambundikidzana kufamba chaimo chaimo kungave kuri kusanzwisisa kungave kuri kuona kuti pamwe chinhu chandakasangana nacho chakakosha pane zvimwe zvandisingazosangane nazvo zvakafanana necoronavirus asi maonero angu ndezvekuti zvinhu zvatinofanira kuita sirias nazvo nekuti manhamba dzatiri kuona ari kutiratidza kuti coronavirus yavamo muvanhu muno muzimbabwe
nemaonero enyu muzvare dzevachikwari hurumende yakafanira kuita sei kuitira kuti iimprovewo yatingati matanho avari kuita izvezvi avari kutora mukudzivirira chirwere checoronavirus munyika hurumende yakufanira kuita sei
zvakawanda zvinokwanisa kuitikwa nehurumende pare zvino hongu tiri kuti kutesta vanhu vakawanda vakutestwa asi tinogona kuendera chinambo chimberi tichitesta vakawanda kudarika vari kutestwa izvezvi kana vatestwa kune iyo inonzi contact tracing yekutesta vanenge vakasangana nevaita positive tinokwanisa kuimprova pane izvozvo pare zvino tiri kuziva futi kuti muzvipatara vana chiremba nemanesi vari pastrike zvinhuwo futi zvinokwanisa kugadziriswa nehurumende kuti vanhu vakawanda vasafe neutachiona hwecoronavirus hongu izvezvi ndo chinhu chatakatarisana nacho asi tinofanira kunzwisisa kuti kune zvimwe zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kukanganisika nekuti vana chiremba nemanesi havasi kushanda tichiri kurarama nezvirwere zvakawanda muno muzimbabwe zvakafanana neHIV TB nemalaria saka kana tichitarisana necoronavirus tinofanira kuona kuti health system yedu yese zvipatara zvedu makliniki edu ese ari kushanda izvezvi you know vamwe vari kuvhara vachiti hatina mamaski manesi ari kuti hatikwanisi kushanda tisina mamaski vanokwanisa kubatsira nekutenga iyo PPE inodzivirira kutapurana kwautachiona kune vanhu vanotishandira muzvipatara
aiwa mure Zimbabwe tinotenda zvikuru kuna muzvare Chido dzivachikwari nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection muineni Mike Hove 89 pm muri yezimbabwe pano panhefenyuro yestudio 7 anokonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove tosangana nemusi wechipiri babai
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
vatereri ndinoimba kuti muri nani henyu manheru anhasi ini ndini Tanonoka Wande nechimwezve chirongwa chezvechitendero nhasi tina Reverend Dr. Levi Kadenge.
Reverend, Zimbabwe inyika yevanhu vanonamata zvikuru asi tikatarisa zviri kuitika munyika iko zvino izvi ndinofunga kuti vanhu vasvika pakunetseka zvekuti vava kupererwa nemazano panguva yakadai munamato Mwari Kristu vanomira papi munguva yakadai yekunetseka kukuru kuri muvanhu
ichokwadi vanhu vari kutambudzika asi hazvivarambidze kunamata izvozvo. Zvinotoita kuti vanhu vatosimba pakunamata zvikuru, nokuti ndiyo nguva yacho, nguva yakaoma, nguva yokushungurudzwa, nguva yekusaona mberi. Asi tinotarisirwa kuti ndo nguva yacho inofanirwa kuti munhu anamate. Munhu haangonamata chete kana zvinhu zvakanaka, angangotenda zvake Mwari wake. Asi iko muzvinhu zvakadai ndiyo nguva yokuti vanhu vanamate.
Simba romunamato riri pai, Reverend Kadenge?
Pane zvinhu zvose zvatingaiti, kunamata ndo chinhu chinoita kuti vanhu pfungwa dzavo dzive pamwe chete, Mwari agopindira munyaya yavo. Hazvinei kuti mhinduro haina kuuya zvino zvino, asi mhinduro yaMwari anozongopindura chete panguva yakafanira. Tisamanikidze Mwari kuti tipindure izvozvi, asi vanopindura nenguva yavo.
Vanhu vanganzwisisa here kuti kunetseka kana kutambura kwavari kuita kuri kuitika Mwari asingadi?
Mwari kazhinji kacho zvinhu zvinenge zvichiitika iye anenge ari padyo padyo, anenge achitori pamberi. Zvikuru panhamo dzedu idzodzi dzatinadzo muno muZimbabwe, Mwari ari pamberi padzo, ari kutodziona, ari kuona kutambudzika nekushungurudzwa kwatiri kuitwa. Hazvisi kunzeko umwari izvozvi, anotozviona. Asi peno chaanoda kutidzidzisa serudzi, peno chaanoda kuti chibude munyika munomu, tigova vanhu vanozova muenzaniso kune vamwe vanhu.
Tinoziva kuti mhinduro yaIshe inononoka, asi tiri pakabatikana. Mufundisi, toita sei veduwe?
Isisu hatifanirwa kumuendera pamberi, tichangoramba tichingokumbira, tichiziva zvedu kuti zviri kuitika izvi Mwari haazvide. Saka handionini kuti timboregera zvedu, tongoramba tiripo panzvimbo yokunamata, nokuti ndozvaanoda Mwari. Tisamboti hazvanonoka kana kuti Mwari watifuratira. Haana kana kumbotifuratira.
Taurai kuvatendi vanoti ivo, ini nemhuri yangu tinorumbidza Ishe, tinonamata zvikuru, asi tiri matambudziko akawanda anoita sokuti haasi kupera. Vapewo kurudziro yokuti vaone kuti zviri kuitika kwavari zvinhu zvichapera uye hazvina kunangana navo pachavo.
Vanhu ngavazive ivo kuti kushanda kwaMwari isu hatigone kukupima. Saka vasamboneta zvavo, nokuti maitiro aMwari ndiwo kuti akangorindirira achitichengetedza, achitivhumbamira, achitidziirira muzviro zvose zvoupenyu. Tenzi wedu anotiona, anotichengetedza, anotivhumbamira, anotiitira zvakanaka nguva dziri dzose. Tichabuda mumadambudziko aya kunge asina kumboitika, nokuti ndiko kubata kunoita Mwari.
Vatendi, vateereri, ndinoimba mazvinzwira moga mashoko atapiwa namufundisi Dr. Levi Kadenge vepaEpworth Theological College muHarare. Vanoda kunzwa hurukuro iyi yose, endai pawebsite pedu revoashona.com mutarisa pakanzi zvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Wandu wevanhu vafa neCOVID-19 wokwira mushure mekunge mumwe munhu afa kuBulawayo neZuro, apo kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara kuri kuenderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku isika